Muzare Susan Nyongano Mugari wemubuku rasabu kukurima mudunu remuzi. Abo vaneva anavana. Vati kushaya chikafu kwawe kupakuti varara misewa na vavone waku mkwaku.
Vana varu kushaya chikujia. Tukulara misawana ni masawu kana utumawuyu.
Muzimaye wasabu kunaison kurima. Amai Stella Kanimba. Abo vakataura vaka mirira murume wavo akanga asipo. Vakati na hivo uvava kutota kura mitoro yeva zinji. Vano unzaba na vavo kutiva zoa na ze kujigapa mshapavo.
Zara ichini chakao mabosi vano zinji vano tule kwa sabuku. Patichema chema nzara zino sa sabuku. Chikafu cha icho chukuto nita kuna chikafu.
Muzare Susan Mafigu. Abo vano gara omu bukura sabuku kurima. Vati nukuda kwa nzara. Vava kujigaka mwechete maneru. Wosira zimwe vana.
Zara iripo atinaka na chini chataka mbukua. Kana chataka wana amuna. Shukuti tungetengua tunogwa na kungojikaka wani pasua waka ngojikwa opori jikuwa kusini kosu ngono waka sadza kumaniru
mumwe mugariwe mumusha uyu amai nao memanyonga lati nyokuda kwenzara chava kuponesa avana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu
kori jiru kubatsira kuwana waka wanda nuti tusanga nisa saka siyana siyana mwano mfane zishoma shuga tusanga nisa saka wana waru kujika wa
kanzura muwati 17 kumuzi va Kingston Shero lati chavano kumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune mudzisiri hasha inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogramu.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu auya nebeans auya nematemba auya nemukaka vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.